zvakakosha kwatiri nekuti iye zvino sezvaunoziva kuti president vakati policy yavo iye zvino foreign policy nde engagement and re-engagement. So ndo rimwe basa riri kutoitika irori and tiri kufara nezvaitika ende izvi zvakanaka zvikuru zviri kubasa riratanga kuitwa iri nekuti sezvaunoziva taimbodyidzana neEU pagore rega rega taipa beef 9,100 tons zebeef dzichitipa kuma 50 million US dollars in foreign currency. Saka toda kuti zvichidzokera kwakare izvi plus iye zvino horticulture yedu maruva edu nezvimwe zvana peas tichada kuti tizotengesera kuEU. Saka tiri kuzvigadzirisa ndozva zviri kuitika izvi.
Asi kavamwe vanenge vanga vachichema chema Honorable Paradza kuti hurumende inenge isiri kuzadzikisawo zvimwe zviri kudiwa nenyika dzekunze idzi zvakafanana nekugadzirisa mitemo kuti nyika ikwanise kudyidzana nedzimwe nyika zvakanaka.
Izvozvi zvauri kutaura neni ndiri kugwanda ndiri kutotungamirira timu yemaMPs tiri kutaura nevanhu nenyaya yebhiru rinonzi Zimbabwe Investment and Development Agency Bill, ZIDA Bill. Izvozvi zvatiri kutaura pano tiri kugwanda ndatiri kutotenderera nyika tichigadzira mutemo uyoyo kuti tizoona kuti vese vada kuzoita mari dzavo muno kutanga mabhizinisi avo muno muZimbabwe haachatambudziki zvaaimboita kudhara. Ende imwe mitemo pamusangano watakaita isu inini nebasa rangu sachairman weforeign affairs neEU ambassador kunoku kuHarare takabvumirana kuti zvavari kuda zvacho zviri kutoitwa nekuti vaida zvinhu zvina. Chekutanga vaida kuti tigadzire posa yavapo yezvino posa government yatogadzira posa takutoigadzira posa mutemo weposa vaida futi mutemo weIPA zvatikutomugadzira zvomutemo weIPA manje unenge wakutoya muparliament vaida futi national dialogue president vari kuita futi national dialogue vakazotizve tiite implement muhlande commission recommendation zviri kuitwa izvo na president panitori neministerial task force iri kuita izvozvo inotungamirwa navaziyambe. Saka zviri kutofamba. Saka vamwe vanenge vachingotaura havo asi basa riri kufamba.